Why? Muri Zimbabwe. Ndinomukamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki chandinokupakurai svondorega rega. Ine ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemukuru wesangano We Lead. Muzvare namatai kwekweza. Chikurukura pamusoro pechirongwa chavo che hashtag Youth Quota Zim Campaign. Muzvare namatai kwekweza. Ndinomukamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki. Makadenyu.
Ndiri kumakadi ndinofara kuva muchirongwa chenyu.
Aiwa, tinofara kukuva nemi nhasi. Tiudzewo zvizere pamusoro pechirongwa chenyu.
Alright, maita basa. Yanga iri campaign launch. Yanga iri kutarisa kuannounce kwakaitwa 10 masiku akanzi necabinet achapiwa kuvechidiki. Saka takaita campaign launch yedu tichitaura kuti vakanga vachova tiva navadiki vapiwe ma 16 muparliament. Vakange vavhunza ani nekuti isu sevana vechidiki hatina kunge tataurwa nesu. Saka takaita campaign launch yedu musi wa 14. Taita campaign yedu musi wa 14. Takauya ma key demands akaiswa forward nemayouth. Ndichangotaurawo mashomawo. Vachidiki vaitaura kuti vanoda 50-50 representation through an elective youth court. Iyezve vakataura kuti zvona vanoda kuva vaine mukana wekupindawo mukumhanya kuti vapindewo mupublic office. Vane makore anoitwa iwo 18 sezvo vachikwanisawo kuvhota vane 18. Vechidiki vakaenda futi kunotaura kuti vanoda kuti youth quota iyi isangoiswe kuparliament chete asi ive kugrassroots. Vechidiki vakaisa mademands avo. Atinoramba tichivavhunza kuti vanoda chii kusvika tava nedhokumendi riri kutaura zvinodiwa nevechidiki. Kana tava nedhokumendi riri kutaura zvinodiwa nevechidiki ticharipora toriendesa kuparliament nehurumende kuti vange vachizvifunga izvozvo.
Chii chiri kuita kuti vechidiki vacheme-cheme vachiti navowo vanoda kupinda muparliamende?
Right, maita basa nemubvunzo wenyu. Zvinoitika ndezvekuti madecisions mazhinji ari kugadzira ramangwana redu sevechidiki vemuZimbabwe ari kuitwa nhasi. Uye madecisions mazhinji anoitwa nevakuru vedu venyika ivavavo anouya achiti affecta ine way yekuti dzimwe nguva inenge iri very negative asi isu tinenge tisinawo kupiwa mukana wekugarawo mumameetings avo vanenge vachiita anovaita kuti vasvike pamadecisions avanenge vaita. Zvisinei kudaro vechidiki vakaonawo kuti we are technically excluded from the system. Tinopaiwo maexamples yekuti zvona hapana kwechidiki anokwanisawo kumhanya kuti ave president wenyika nekuti unofanira kunge une force. Tikatarisawo kuti uitewo makomishina tikatarisawo kuti tiite majudges pakaiswa an age limit yekunzi unofanira kunge waita makore akati. Ene ndiwo mapositions ekuti pari kuitwa madecisions ari kushepa ramangwana renyika. Chatakarealiza ndechekuti the average age yemaparliamentarians, and this is a global statistic here, UNDP, was that vanenge vaine ma 53 years. Saka tiri kuona kuti madecisions ari kugadzira ramangwana redu ari kuitwa nevanhu vanenge vari disentouched ne reality yatinenge tichisangana nayo sevechidiki.
Kunze kwechichemo chekuti maakuda 50% vechidiki muparamende uyezve mumaparastatals akasiyana-siyana, ndezvipiwo zvichemo zvakabuda pane musangano wenyu?
Zvichemo zvikuru zvakanyanya kubuda pane musangano wedu ndezvekuti patinonyanya kunida kuti zvinhu zvevechidiki zvifambe kuti vawanewo mukana wekupinda mupublic office. Ma-institutional nema-electoral reforms anobvisa iwo masystems ari youth evasive uye anodzivirira vechidiki kuti vapinde.
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Nguva ndiyo yadyanana. Tichipeta chirongwa ndanchikumbira kuti mupe mazwenyu ekupedzisira kune mhuri yeZimbabwe.
Chandingangotauri ndechekuti tiri kurarama munguva yekuti madecisions ari kugadzira future yevechidiki vemuZimbabwe ari kuitwa as we speak, and youth movement should urgently mobilize to ensure kuti young people ndo vari at the center ekushepa madecisions aya. Saka ndichinge ndadaro ndinokurudzira vechidiki kuti get involved in the process. We have our hashtags anoti hashtag youth quarter zim and hashtag 18 rand zim. Join the conversation on Twitter and on Facebook.
Aiwa, takunzwai zvakanaka. Muzvare namatai kwekweza. Tinotenda zvikuru nekuva nesu nhasi pachirongwa chedu cheve chidiki.
Ndinotenda nekundi invite kwakamaita.
Muri Zimbabwe nasi mchirongwa tangatine urukuro nemkuruwe sanganore we lead Mzware na Matai Kwekweza Ngati sangane mchirongwa chedu chewe chidiki che T-Connection nemso chipiri Apo tichange tichendra mberi nenyai tina Mzware na Matai Kwekweza Kana mchila upi na mchirongwa ichi kana ukutumira mashoko enyu ku Studio 7 Shandisai WhatsApp pa number zinoti +12024650318 Nguwa ndiyo ya jikana na anukoneka ine mfaro Ndine wenyu Mike Hove Chosa ngana ni msio chipiri Pa chirongwa chedu chewe chidiki Chirongwa The Connection Muri ya Zimbabwe Bye bye.